Muzari analungisani avavani makore makumi matatu ne matanatu avaone uye vanoraramane utachiona we HIV. Vanogara ku Overspill ku Epworth. Muzvari ana avo vakambenge vakaroorwa vakatanga kusaona vave nemakore makumi maviri nemapfumbamwe mushure mekushaya kwemurume wavo. Pari zvino vari kugara nababa vavo vaIwell Longesani avo vane makore makumi matanhatu nemapfumbamwe uye vakashayikirwa nemudzimai wavo mugore ra 2003. Semunhu anorarama neHIV, Muzvari Longesani vanofanira kuongororwa nguva nenguva paEpworth Polyclinic. Asi izvi zviri kuomera mhuri iyi nekuti vedzi motokari vanenge vachida kubhadharwa mari dzinopfuura gumere madhora panguva yega yega yekushanya. Muzvari ana vanoti vanogumisira vodarika kuonekwa zvinova zvinoita kuti marapirwo avo aite ekufungidzira nedzimwe nguva.
Chipatara ndobatsiridzwa nababa. Ndovanondibatsiridza kana vasina pava wanawo kana tushoma twachitututu. Vanobva vanzi zviri nani vauye hawo ihwo vangondini vanotore matablets. Saka kuti ndizvorapwa zvakakwana ivanenge vachiti vari kuda kundiona zvinenge zvatova nedambudziko.
Pamusoro pezvo, Muzvari Longesani vanofanira kuwana kudya kunovaka muviri, asi zvese izvi hazvizokwanisika nemari iri pasi pasi inotambirwa nababa vavo. Pabasa ravo semugariri, vanotambiriswa makumi masere emadhora pamwedzi.
Nyaya hombe iri kundibata inyaya yekuti ndinongomuka ndine nzara usiku. Saka panozobikwa chikafu chacho chinenge chakubikwa kana kuma 11 chashaikwa, dzimwe nguva unotoswera nenzara. Saka ipapo panobva patoti handizoziva kuti ndongodi, ndingangonwa mvura kuti ndiite se ndingonzwa kutaka simba zviri nani. Baba vanenge vachiti pari zvinhu izvi. Tarire munhu handina kana sendi. Chero vakatsvaga chekuti tidye tiri four. Zvine zvirungotiwo zvingotiwo ungodzore nzara bhati ungochiona kuti ndikutowedzera imwe nzara futi.
Muzvari Longesani vane dambudziko zvekare rekushaya zvekusimira.
Zvekufuga ndingori negumbeza one, asi gumbeza racho manje pari zvinhu zvindakatoripeta rashaya wacha nenhau yekushaya sipo neanowacha wacho. Zvekupfeka ndandimbori nazvo hangu pandaiona, asi iko zvino izvi zvizhinji zvacho zvakapiswa zvinzi hazvichaiti, zvanga zvanaiwa nemvura bva zvashata. Saka zvatova dambudziko.
Vakidzani vaimbobatsira, asi pari zvino vakuona dambudziko repamba apa richivaremera. Muzvari Longesani vanoti izvo zvinogara zvichivadya mwoyo.
Hapana muvakidzani anobatsira, hapana. Nguva zhinji ndinenge ndingori muno mumba, kana ndikatobuda panze paine vanhu vakagara mudzimba dzo vachitaura vachitsika, ndinenge ndakangogarawo panze ndinoti iko zvinezvi ndakuremerwa ndaandiga.
Nemazuva ari kure, Muzvari Longesani vanobatsirwa pakugeza navatete vavo vanogara makiromita 10 kubva pamba pavaLongesani. Zvinoterukei nguva dzehorodhi yekuvharwa kwezvikoro, nekuti Rachel munin'ina wavo anobva kuboarding ouya kuzogara navo. Rachel uyo ane makore 10 nemaviri ekuberekwa anobata basa rakaoma achiriritira mukoma wake.
Chinondiremera kuvageza sina sipo, uye futi hembe dzavo dzinenge dzine cheya ndisingatikwanisi kudzowacha. Pazuva rega rega ndogona kukwanisa kuvabata ndichiita maexercise navo ndichifambisa.
Rachel anoti paanodzokera kuboarding pfungwa dzake dzinoramba dzichidzokera paugaro hune mukoma wake.
Evati kuona kwapindura mumba ndisiku ikoko, mumba macho mosa makaita sei. Uye futi nechi kana chichinyora dzongwa mufunga kuti havaone kwakasvika mumba makatura chimwe chinhu. Kasvika kuti umwe munhu angopinda hake havapindwi chakati chii. Vanongongori zivi vega, pana manhambo vataudza. Kamboseka vaseka vanongori vega.
Baba Longesani vanoti dambudziko ravo raigona kureruka dai vemunharaunda vaimbopota vachivacheuka.
Mutoro kundiremera sekuti handina eni mwana pahama dzake dzese. Vamwe tu vakaroorwa ari kuko. Iye mukuru ndiye akarambwa nemurume upo panenge zido apa. Handisi kuona kana help yekuti baba otendora zii mubatsirikare, hapana. Ini ndega ndirungozvesha, ndingoti ndikaona kamari kangu kana kubhadhara rendi yestendini zvikutondirema izvonda almost 6 months manje.
Baba Longesani vanoti rimwe dambudziko riri kuvarwisa hana nderekuti kanzo iri kuda kuvabvisa pavagere yovaisa kumwe kwokutanga kuvakira imba.
Stendi yangu inei ne mwangu nebo wangu panike sitoyo dzese hanzi iDelport Road. Atisi kuda dzimba dzevanhu dzinogara padhuze nerodhi, saka tinotokubvisa itokukanda mukati medzimwe dzimba. Saka ndakabviswa ndikaniswa kuseri uko. Saka iko kwakanisa mai ndikati ah matikanda zvedu hazvi. Tasemone zera yandiri ndikutoremerwa kutadza kusapota vana vangu chavo. Uyuwo futi ari kuenda kuchikoro kumwenezi. Ada mari inobva kwandiri futi. Ada chikafu chinobatsiridzana nekuchikoro kwaari kuboarding kwaari. Chinobva mandiri. Uyu andinomubhadhara pamwedzi pamwedzi school fees yake. Saka ndo zvinondibata kunyanya kuti manjikomari mwana wangu anorarama.
Muzvare takudzwa nderere avo vanozviitira mabasa ekutengesa tengesa zvakasiyana siyana vakapfuura nepamba pavalungisani vakabatikana nemamiriro ezvinhu pamusha apa.
Zviri kuratidza kuti vanhu venharaunda havachakwanisiwo zvakare kuramba vachigarisana nemunhu. Asi achisi arisiro danho rekuti vakange vangadaro vachitora. Vanofanha kutoti pavaona kuti paitika tsaona pamushapa voto kasika vabatsiridza munoyo kuitira kuti aramba achirarama, nekuti zvikaramba zvakadaro pamwe pfungwa dzinogona kutozomuuraya akunyanyisa kufunga kuti handina wekuti andibatsire.
Mumwe mutauriri webazi rehurumende rinoona nezvekubatsirwa kwevanotambura asina kuda kuburitswa zita rake anoti bazi iri pari zvino riri kungotarisa chete vanotambura vari kumaruva nekuda kwekushayikwa kwemari. Ati mabatsiriro chete avangangoita vanhu vakaita samuzvare Lungisani ndeyekutsvaga masangano akazvimiririra akaita sezvisvondo angabvume kuvabatsira. VaAlexander Rusero avo vanodzidzisa vatori venhau vari muHarare vanoti zvinoratidza kuti hurumende hainei nekodzero dzevakaremara.
Nekuti tiri kuti kana kunewo boka reministry yemawo veterans, ko avo vari kurarama muhurema havasi vanhuwo here vakakosha? Kana tichikwanisa kukoshesa mawo veterans, zvakatikoshera kuti tikoshesewo avo vanhu vanoda rubatsiro rwakanyanya. Saka hazvingagone kuti titende zvinotaurwa nehurumende kuti haina mari kana takutaura hurukuro idzi, nekuti ihurukuro dzakakosha. Government harisi bato rinofana kunge richinzwira tsitsi, ibato rinotofana kutsvakiridza chero zvarinogona kuvandudza upenyu hwevanhu ava, nekuti izvi zvinogona kungoitika kune munhu wese.
Zvinhu zvikaramba zvakadai vemunharaunda vachibata vakaremara vanorarama neHIV nekuseri kwemaoko, ukuwo hurumende isingatirimuki pamusoro pematambudziko avakatarisana nawo. Vakawanda vakaita samuzvare Lungisani vacharamba vachitambura munyika ine bumbiro remutemo wenyika inosungirira hurumende kubatsira vanhu vakaita samuzvare Lungisani nevamwe vazere mumativi mana enyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Safari Njema.